Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 29 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa anokanda zvombo zvinokachidza muguta reHarare, izvo zvasiya zvitoro zvizhinji zvavharwa zvitevera kurwisana kwaitika pakati pemapurisa neveruzhinji.
Vakatiza basa muhurumende yava Robert Mugabe segurukota raiona nezvemaindastiri muna 2001 vangosana moyo. Vanoti vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya.
Vaimbova mutungamiri weBotswana vakwitike Tumile Masire vanovigwa kuBotswana vamugabe vachiti varasikirwa neshamwari yavanga vasarirwa nayo musadhak.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vabatana nemhuri yeBotswana mukuradzika vakave mutungamiri wechipiri wenyika iyi vaKetumile Masire avo varadzikwa kumusha kwavo kukanye nhasi masikati. VaMasire vakashaya nechina chapfuura vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa. Vachitaura parufa pavaMugabe avanonzi vafarirwa zvine mutsindo pavasvika, vati kushaya kwavaMasire hakusi kurasikirwa kweBotswana chete nemutungamiri akakosha, asi kuti kurasikirwawo kwekuchamhembe kweAfrica pamwe neAfrica yose.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all. I feel very, very, very remorse at heart because of all my colleagues in SADC. President Masire was the closest.
VaMugabe vatsanangura vaMasire semunhu akashanda zvikuru mukuwanisa runyararo munyika dzakaita seCongo, Mozambique, Rwanda neSouth Africa pamwe chete nedunhu rose reSADC. Vati vaMasire munhu akanga asinganonoki kutambanudza rupasa achitambira vanhu zvisinei nematambudziko avo, vachitiwo nzeve dzavo dzaigara dzakavhurwa kuteerera zvisinei nekuti zvavari kunzwa zvine udzamu hwakadii. VaMasire varadzikwa parutivi peguva remudzimai vavo uyo akashaya muna 2013. Vamwe vanoremekedzwa vanga vari parufa apa vanosanganisira vaive mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki, vaive mutungamiri weMozambique vaArmando Guebuza pamwe nevaive mutungamiri weTanzania vaBenjamin Mkapa. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza kuti tinzwewo maonero avo nezverwendo rwavaMugabe pakuvigwa kwavaMasire.
Hongu, zvinofadza kuona vatungamiri vemuAfrica vakabatsiridza kuti Africa iwane kusunungura kuzere vachichemana. Asi chandinoda kuti taure pamusoro pechiitiko ichi ndechekuti vaMugabe hongu vaenda kunochema vaMasire, asi vatungamiri vaviri ava vatungamiri vakasiyana nekure chose. Tinoona vaMugabe vari mutungamiri hongu akarwira rusununguko rweZimbabwe, asi varambirira vari pachigaro. Asi vaMasire vakapuwa mukana wokutungamira Botswana ndokubva vasiya vasingamanikidzwi. Saka ndinovimba kuti vaMugabe pavanga vachitura mashoko avo pachiitiko ichi vanga vachifungawo maererano nebamiriro akaita utungamiri hwavo muZimbabwe.
Tichitarisawo vanyarikani nevanoremekedzwa vanga vari kurufuku, tinoona kunge vamugabe ndovega mutungamiri wenyika abva kunze kwenyika anga ari parufa apa vamwe vanga vari vaimbova vatungamiri nevatungamiri wedzihurumende zvinorevei izvi
izvi zvamuri kutaura vakandemiri ndazvionawo zvazvinongoreva ndezvimwe chete ndezvekuti vamugabe vasaririra ndivo vega vezera iroro vasara vachiri kuita zvokutonga vamwe vavo vese vakaenda kunozorora vamwe vakashaya sezvanambotaura saka vamugabe ndinovimba vachipa speech yavo vanofanira kunge vadzamisawo pfungwa vachinyatsoongorora kuti aiwa ndini ndegandasara wezera iri handichaenderane nenguva ndinovimba kuti vadzamisa pfungwa dzavo kusvika ipapo but ina hangu handifungi kuti vamugabe vanofunga nenzira idzodzo nekuti pakawanda pataifunga kuti aiwa zvaitika izvi zvinofanira kuita kuti munhu mukuru wezera iroro anofanira kuchifunga kunozorora asi havana kuzorora
ko pamashoko avapawo zvii zvamungataurawo pamusoro pavo
vapa mashoko akanaka chaizvo nekuti vanga vachitsanangura zvakaitwa nemufi zvinova zvechokwadi uye ivo sevanhu vemazera mamwe chete I think ndo vamwe vevanhu vane kodzero yekutaura pamusoro pemufi uyu
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mudzidzisi mukuru patswane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunare kupretoria South Africa nestudio 7 Vakatiza basa muhurumende yava Robert Mugabe segurukota raiona nezvemaindastiri muna 2001 vangosana moyo vanoti havasi kuzopinda mubatanidzwa wemapato anopikisa pachaitwa sarudzo dzegore rinouya idzo vati vachakwikwidza semutungamiri wenyika. Mutoro wedu enhau Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi vamoyo avo vari kutungamirira chikwata chevari mune zvematongerwo enyika chiri kuzvidaidza kuti Alliance for the People's Agenda kana kuti APA vati havawirirani nenyaya yekuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa pamberi pesarudzo. Chikwata cheAPA chinonzi chine vanhu vakabva mumapato akasiyana-siyana vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Ndinofanira kuti ndinzwisa kuti vane vachibatana kuti vaite chii. Inini zvandinofunga kuti tiri kuda samazimbabwens mutungamiriri anonyatsonzwisisa kuti utungamiri zvinoreva kuti unotungamira nyika yese kwete kuti unotungamirira bato rimwe chete. Kana muchiti vanhu vanobatana mapata anobatana monitaura kuti vanobatana vachida kuita chii. Kubatana kupana mabasa chete kana kubatana kutsvaga munhu mumwe chete anotitungamirira achitungamira ruzhinji rwavanhu rwese. Zvinogona kuitika izvozvo tisina kuita nyaya yokubatana kwavari kutaura.
Vamoyo vatiwo kana vakasarudzwa semutungamiriri wenyika gore rinouya vachaita zvose zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hubve mumadhaka mahuri vachiti chakakosha ndechekuti kuve neutungamiriri hunoziva zvauri kuita.
Kana muchitarisa kuti nyika yedu iri ipapi yezvino economy ya collapse vana havana mabasa vana vari kufunda vachishaya vari kuenda kuchikoro vachishandisa mari dzakawanda wanda dzavabereki kana vapedza votsvaga mabasa havawane. Iye zvino nyika yedu iri divided vanhu vari kurwa zvisingaoneki kuti chii chatiri kurwira. Even muzanu yacho vakutanga kurwa pachavo. Tinofanira kuwana munhu anotitungamirira munyika inoina anogona kubatsira kuti vanhu vashande pamwe chete tibatane samazimbabwens tiite kuti ikonomi yedu ishande vana vedu vaone mabasa. Ndo zvandinogona kuita ini.
Vamoyo vakurudzirawo zvizvarwa zvese zveZimbabwe kuti zvishande navo kuti vaunze shanduko munyika. Mashoko avamoyo aya anouyawo panguva iyo mutungamiriri weMDC Vamogen Tsvangirai vakadzingwa basa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika Mai Joyce Mujuru veNational People's Party nevamwe vatungamiriri vemamwe mapato anopikisa vari pakati penhaurirano dzekuedza kuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya kuti vawedzere mukana wekukunda bato rezanu PF musarudzo idzi. Mumwe wavanga vaina vamoyo pamusangano uyu ndiva Moses Muzila Ndlovu avo vaimbova gurukota rinoona nezvekupodzwa kwemaronda muhurumende yemubatanidzwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vati kunyange hazvo pasina zvingakwaniswa kuitwa kuti vamoyo vashandure mapfungwa avo panyaya yembatanidzwa. Danho ravatora iri idanho rinodzosera kumashure nyaya dzekuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vamoyo vakatiza muhurumende yava Mugabe muna 2001 vakazonyora tsamba yekusiya basa vava muSouth Africa. Mune imwewo nyaya, nhengo mbiri dzinorwira kodzero dzevanhu munyika, vaParson Dzamara navamakomborero haruzivishe vatongerwa kugara mujeri kwegore rose zvichitevera kubatwa nemhosva kwavaita panyaya yekunzi vakatora ngowani yemapurisa anorwisana nemvongamupopoto kana kuti helmet pamwe nemboma yemapurisa yaanoshandisa mukurova vanhu vanenge vachiita zvemhirizhonga. Mutongi wedare amai Josephine Sande vati mwedzi mipfumbamwe yasendekwa parutivi ndokunge vasina kuita mhosva yakadai kwemakore mashanu anotevera uye ndokunge vashanda munzvimbo dzavanyoresa kudare kwemaawa mazana matatu ane gumi neshanu kana kuti community service. Vaviri ava vanonzi vakapara mhosva iyi gore rapera vachinzi vakabatwa mushure mekunge vabira mamwe madzimai maviri paAfrica Unity Square anonzi akaridza mhere zvakakonzera kuti mapurisa anochengetedza paparamende amhanye kuzobatsira madzimai aya. Zvinonzi vaviri ava vakaramba kusungwa vakabvutira mapurisa aya helmet nebutton stick zvakazoita kuti vazotsvagwa vakabatwa. Asi vaviri ava vairamba mhosva yavaipomerwa iyi vachiti vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa ekuAustralia apomera mumwe mukuru weVatican mhosva yekuve nenhoroondo yekupara mhosva dzine chekuita nenyaya dzepabonde chinove chiitiko chawedzera mutoro pana Pope Francis wekuti azadzise zvivimbiso zvavo zvekuparadza kushungurudzwa kwevanhu mukereke Roman Catholic. Hurumende haina kupa umbo hwakadzama pamusoro pemhosva iri kupomerwa Cardinal George Pell kunze kwekungoti pane zvipomerwa zvakati kuti pamhosva iye.
America inotarisirwa kutanga kushandisa mitemo mitsva inobata vanenge vachitsvaga mavhiza yekupinda munyika iyi vanobva munyika nhanhatu dzine vechitendero chechiMuslim vakawanda. Mitemo mitsva iyi inoti vanofanirwa kuve neukama hwepedyo-pedyo nemumwe wemhuri ari muAmerica kana bhizimisi muAmerica kuitira kuti vabvumidzwe kupinda munyika iyi.
Mutungamiri weChina vaChi Jinping vatanga rwendo rwavo rwemazuva matatu kuHong Kong nhasi kunocherechedza makore makumi maviri kubva pakadzokera guta iri kuve pasi peChina zvichitevera kumboyo kwaro pasi peutongi hweBritain.
Kunyange hazvo sangano rinoita zveongororo reAfrobarometer rakaratidza kuti vanhu vakawanda munyika vanoda kuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa sarudzo dza2018 dzisati dzaitwa. Izvi zvinenge zvakona ng'anga murapwa achida sezvo mapato matsva ari kuramba achiumbwa zuva nezuva pasina mukana wekubatana. Nezuro gweta remuHarare muzvari Fadzai Mahere vakati vachakwikwidza kuMount Pleasant vakazvimirira. Nhasi vaimbova gurukota muhurumende yava Mugabe Dr. Nkosana Moyo vativo vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato rinopikisa idzva reAlliance for the People's Agenda vachiti zvemubatanidzwa hazvishande. Mapato ezvematongerwo enyika avepo anenge ave kutoda kusvika makumi matanhatu uye akawanda acho anoti haadi zvekubatana. Ko, kuwanda kwemapato anopikisa uku kunorevei chaizvo? Mukupindura mubvunzo uyu tabata gweta vaLloyd Musipa pamwe nemutevedzeri wemubati wehomwe muMDCT vaCharlton Wende. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHwende.
No, isu se ma demokrasi tino chingamiza kuwea kwa ita vanu wavira vama here na wango sana mo. Tino zizwatese kuti wanawembu wawashu nire musu umwejete chatino daisu chatino kurujirase musangano MDC ndeshe kuti mazimbabu wenzese wakunyuta ne utongi wezano PF. Ngati batana yeti gare pasi chite chinu chumwe chete chite chisungo chumwe chete chekubisa zano PF murumende. So that thing that in a Rumende in it as those one.
Mkoma Lloyd.
Zimbabwe, another ma politicians by new one. One of my ideas, my new one. Tanz, one who recycle my dinosaur, and my 20, 30 years, I should have the same ideas as me and Umbe. So this, I think it's a sign of new things to come. But even a new one, Baruku, we are, change senior politics in 2018. Zimbabwe, you know, the president of my church since 1980. Saka, nguwe yose yi, trungu namba chungu zore, la nima opposition na chujose, vanu wa gara varimu wa chungu tendelela, wazinga pana nima baton stick.
Va wende manzwa zva taurwa na vamusipa vari kuti hakusi kuti vamugabi vagarisa asi vamo vari kupikisa vacho vane nguva yakareba kwakuda vanotemwa dzinobva ropa.
Nyaya iripo haizi yekuti titsvage vanhu vatsvabaiwa. Isu semDC hatisi kutaura nyaya yemapositions. Chatiri kutaura tiri kutaura kuti vari muno vanhu vatambura zvakanyanyisa muZimbabwe. Chatinoda isusu tiri kuda kuti vanhu vese maZimbabwezi vese vagare pasi vaite chinhu chimwe chete. Kana maZimbabwezi vese vakagara pasi vakatenderana kuti mhingi uyu ndiye anofanira kuita president because ndiye ane mukana wokuti tibvise zano PF muhurumende tinowirira nazvo isese seMDC. But nyaya yekungoti tingoti takuti tikuda vanhu vatsva ngatibvisai vanhu varipo. Vanhu vese varipo vatsva because vatsvangirai sekuziva kwatinoita havasati vamboita president wenyika. Vakahwina maelection vakabirirwa zvinozikanwa nemunhu wese. Saka munhu mutsaru chete aripo ndivamugabe vane 39 years varipo ndiye munhu watiri kukakaritsana nesu pamwe chete tese tiri muopposition kuti tivabvise
vamusipa.
Ndinobvumirana nezvimwe zvitaura navahwenda no ishu ripo ndeyekuti Zimbabwe inofanira kuenda kumberi. Patinongopesana ndepekuti how and nani wacho achitungamira. Isi tiri kuti pfungwa dzangu kuuya kuri kuita vanhu vanyuwani zviri kuratidza kuti vanga varipo whether vari kutonga whether kuopposition vagarisa ngavati acknowledge kuti no vazvikonewa ngavachipa vamwe vane pfungwa nyuwani vane energy vasina history yokumhara maelections. Haungaiti maelection 6 uchiruza woti ndoramba ndiri munyuwani ndoramba ndiripo. Hazviite, tinoda kuti titange new political culture yekuchinja leadership. Ukafoira one election buda popinda umwe. Ndo culture yepolitics even internationally. Hakuna kuti wodyuma maelection one after the other. Oramba uchiti aiwa makore angu hazvisati matanga kuverenga kuti one.
Vahwende pindura ichinzi.
Ine handisi kuwirirana navamutsipa nekuti nyaya iripo ndeyekuti vatsvangirai havasati vapiwa mukana wokuti vaenderere mberi nemandeti yavakapiwa since 2000. Hazvigone kuti muchitamba nhabvu vatsvangirai munhu ari pabhenji masubstitute moti timu irikutadza kuhwina saka ngatisaburane vanhu vakagara pabhenji. Hazvigone kuitika. But for now isu as MDC chinangwa chedu hachisi chemaposition. Kana vatsvangirai vakabuda pachena kuti aiwa havasi kuzviimposa ivo pane vanhu paaiwa. Tiri kuti for now as maZimbabweans chinhu chiri kutitadzisa kuti titore nyika tiunze shanduko chinyi. Ndochatiri kuti isusu tese huyai tigare pasi maZimbabweans ese tiongorore kuti chatinetsa chaizvo muZimbabwe chii, chingaite kuti shanduko iuye chii, chingaite kuti tichinje upenyu hwevanhu chii. Tisingataure nyaya dzemapositions MDC hatikudze mapositions pamberi.
Mutedzeri wemubati wehumwe muMDCT vaCharlton Wende vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta vaLloyd Musipa vanga vari parunare kuBritain.
Mapurisa anonzi aswera achikanda zvombo zvehutsi hunokachidza muguta reHarare, izvo zvapa kuti vezvitoro zvichinji nemahofisi muna First Street, Jason Moyo naKwame Nguruma zvivharwe sezvo mapurisa angaurwisana neveruzhinji. Bongozozo iri rinonzi ratanga mangwanani apo mapurisa akanda maspike pakombi yanga yakatakura vanhu ikaita tsaona pakuvara vana vechikoro. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Chiitiko ichi chatsamusa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki avo vanonzi varova mapurisa uye vanonzi vange vave kuda kutorera mapurisa ari muguta maSpike vachitsutsumwa nekukuvadzwa kwevana vechikoro. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti chiitiko ichi ndicho chakonzeresa muchokoto muguta.
Saka mukombi mamwe nevanhu paida kutiza ndopaisvika novhayaro vavana vechikoro vanga vachienda kuchechi vanga vachitosvambirawo zvavo ndopakuvara vana vatatu umwe wacho tangona afukidzwa atizi kuti mupenyu here pari zvino. Kubva nguva iyoyo ndopatanga kuti vagari vemacitizens angotanga kuti no zvinhu izvi tofanira kuact against these things. Saka ndazongoona nemambo makomrades aita jamuka kuti tofanira kuwana zvinhu zvatingaite kuti tiite action against this.
Mumwe wevechidiki mubato reMDCT vaDanford Ngadziore vaudza Studio 7 kuti mapurisa aedzawo kubvisa vanotengesa mumugwagwa pamahofisi eDizzy Office muna Kwame Nguruma uye pavaramba kubva ndipo pavatanga kukandira vanhu utsi hunokachidza. VaNgadziore vati zviitiko zviviri izvi zvatsamusa vakawanda uye vati hurumende inofanira kuona zvaingaita nenyaya iyi.
So magrupu ya R2 daro zvaita zvifi vabatana kuti mapurisa vangatishungurudzi kuti vakanda maspike pamusoro pezvo kubvisa mavhenda. So zvakonzera noise yale mavhenda vadini vatange kukonfirma mapurisa. But nyaya yehombe iripo nyaya pari kudiwa kuti izvo vanhu vaonesane kuti Zimbabwe haina mabasa, Zimbabwe haina kuti vanhu vanorarama sei. So nyaya yehombe iripo haisi nyaya yekubvisa vanhu mavhenda o nyaya yekukandira maspike, inyaya yekuti tione runyararo vanhu vachitengesa.
Pataenda pamhepo mapurisa ange achiri kukanda utsi hunokachidza uye vanhu vakawanda vari kutadza kubuda mumahofisi kana muzvitoro mavakavharirwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa pamusoro penyaya yemaspike iyo vanhu vanogarawo chema-chema nayo zuva nezuva. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaRonald Muderedzwa vati havana chavanoziva pachiitiko chanhasi uyewo vati apo komiti yavo yakatendera nenyika svondo rapfuura havana kubvunza nezvenyaya yemaspike nekuti yaive mumatare edzimhosva. Nyonga-nyonga yaiitika muHarare nhasi yaitika apo gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vange vachiudza musangano mukuru wokuongorora kuti Zimbabwe ingasimukire sei vachiti nyika haichada shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika asi munyaya dzeupfumi. Asi vamwe vapinda musangano yevati vachinamasa vakarashika nekuti kuita kwehurumende zvikuru sei pakutyora kodzero dzevanhu ndiko kunoita kuti nyika isasimukire munyaya dzeupfumi. Mukuru weYouth Forum vaWellington Zindove vaudza Studio 7 kuti upfumi hwenyika hubudiriri kana nyika ichityora kodzero dzevanhu. Vakawanda vari kupinda musangano uyu wemazuva maviri wakarongwa neChatman House, Sapes Trust, Rises in Zimbabwe Coalition nenet vati Zimbabwe inofanira kutevedza bumbiro rayo remutemo kuitira kuti zvinhu zvifambe munyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muSouth Africa zvinoti zvavogara zvakabatira ura mumaoko nekutya mhirizhonga, kushungurudzwa nemapurisa pamwe nekuurayiwa munyaya dzezvematongerwo enyika. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vakawanda ava vanoti kunyange zvichinzi muSouth Africa mune utongi hwejekerere kudarika muZimbabwe, mapurisa ekuSouth Africa anovashungurudza nguva dzakawanda, zvikuru sei kana vakawanikwa vasina magwaro ekuve munyika iyi zviri pamutemo kana kuwanikwa vachitengesa zvakasiyana-siyana. Vanopinda muSouth Africa kunoshanya havabvumirwe kushanda basa ripi zvaro. Vakawanda vanoenda kuSouth Africa vanonyoresa kuti vari kushanya. Vanoda kunoshanda vanopuwa matsamba anodonongodza basa ravo uye havabvumirwe kuita rimwe basa. Asi nekuda kwenhamo yapfunya chisero munyika dzakawanda mudunhu reAfrica, zvizvarwa zvedzimwe nyika zvikuru sei zvemuZimbabwe zvinoenda kunoshanda kuSouth Africa asi zvapinda zvichiti zviri kunobva kacha. Vati nashe nyama dzavo ndemumwe anotengesa zvivezwa kuSouth Africa. Vanyama dzavo vanoti ivo nevamwe vavo vari panguva yakaoma nekuda kwemapurisa anovashungurudza nekuvabhadharisa mari yechioko muhomwe nekuda kwemapepa avo ekugara muSouth Africa asina kumira zvakanaka. Vanyama dzavo vanoti vanobhadhariswa mari mazuva matatu pasvondo, kana vasisina mari voburitswa zvechisimba muSouth Africa.
Isu semaZimbabwean tikauya kuSouth Africa, we are the most targeted people kuti kwatiri isusu vanoona se we are the cash cows, kuti vakandotiona chete vanofunga kuti pane mari. Saka utsinyo wanotitira ndiyo kuti at first wakatora mari kwatiri isusu. They communicate with another policeman who is ahead. Kutora futi kuti aiwa pane mari aina ahead. Wapedza kudaro waona kuti hatisina mari. The only thing they want to try by all means is to deport us. Wanobva kutibata kuti deport autiendesa kuLindela kuti vatidzosere kumusha.
Izvi zvinotsigirwa navapasimo masuku vanoti chinonyanya kurwadza ndechekuti vasina mapepa vakawanda vanobatwa senhapwa uye havatongwi nenguva.
Izvi kuzvanongo kutorovesa kutsotsi. Inosafanisa kuti mari kutora vanhu vachiita myself. Anotora mwana 2 weeks. Arim stocks. Nyati wana kwa nchiko postpone. Kwa nato akada otongo wako kwa nato depoto. Minguwa.
Amai Anesu Gotora wanoita basare kutengesa wanoti mapurise ku South Africa anova wanira mosho asenzira yekuda kupiwa mari choko muhomwe.
Nokuti wani takagara ipo pano toko rangoridzirwa futi. Wakango zvimugarira ipo pano patavura papazi. Ehe uchifamba ipapa. Kuno shika hapo papepa panera tosungwa nemapuriza ID passport toda 100 rand toda 50 rand iwa huna 50 rand yauda utengo uchingo ndobvisa 50 rand yandompa nosara ndisina chinhu.
Nyanzve zvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vanoti pane dambudziko revanhu vari kutumwa kuzosora zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kubuda pachena kuti hurumende yava Robert Mugabe yatadza kutungamira nyika.
And also patino attenda mademo, it's quite clear kuti vanhu vezanu especially because vanhu vane perception yekuti even central intelligence munhu wezanu. Of which chokwadi majority yavo andifunga kuti pane munhu ari ku central intelligence asiri munhu wezanu. Kuona kwakati ndozvinongoitawo ivava vakomana veCIO kuti munhu paanovaona hapashaiku hwani pamhomho anoti uyu ndomuziva mhani muCIO wekwakati kwakati. And izvozvo ndozvimwe zvinoita kuti vanhu vanzwisise kuti zanu iri kutotumira iri kuinvesta zvakanyanya even mudiaspora.
Zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muBotswana nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe neupfumi husina kumira zvakanaka zvinonziwo zviri kubatwa senhapwa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika vaKindness Paradza vanobvuma kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kushungurudzwa munyika dzakawanda dzinosanganisira South Africa, Botswana, Kuwait pamwe neCyprus. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Arthur Chiguriwa.
Yashika nguye kuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa nyaya yezviri kuitika muHarare panyaya dzemakombi nemapurisa. Taita rombo rakanaka kuti takwanisa kutaura namukoma Farai Muza. Ngatimbonzwai kubva kwavari panyaya iyoyi.
Parituto hatinaidu dambudziko yekunzanzi zvemastrike nechibhozi. Isu tine motokari dzedu dzine mapepa akakwana. Zvozi tangosvikopa vari ipapo kutongomira tovara dzozvi zvedu kusvikira vanopedzisira kuti kuti motokari dzedu dzine mapepa akakwana. Kozi ishu inoitika pabva yekunzi mastrike ndeyekuti vacho vanenge vane mota dzisina mapepa akakwana vanongaida kuti ndopari kuenda maishu yemastrike ipapo. Ukano iwo uchida unokwira kombi unofanira kutarisa kuona kuti ine passenger insurance here iri valid. Ukaona ine passenger insurance ine zvirights. Ukaona ine certificate of fitness ndochimwe chinhu chaunofanira kutarisa. Bhikozi kana isina certificate of fitness ukasaona uri imomo ava vanhu vaya nyangwe vaine passenger insurance havakukombansetwe neinsurance company bhikozi motokari iyo yange siri roadworthy. Saka iwo unofanira kutarisa kuti motokari yawakwira ine certificate of fitness here kuti kuti wewe kana wakuwara urimo wotoita make sure kuti chakombanzirwa. And chimwe chechitatu ndechekuona kuti motokari iyoyo ine permit here uyezve mamishairi anamirwa kuti pamotokari ipapo kuona kuti ane registered medical necessity because nyangwe even ine certificate of fitness nyangwe ine passenger insurance ikaita saona mushairi wao anga asina mapepas iwayo ekuti akati qualified kudriva aiishuwe futi.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weHIV AIDS uri kuitirwa muno muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Gande namutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 29 enhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yena seqedile okwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezijiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesifo.
Oke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ozayo.
Sala ukuthi amapolisa bazisa ukuthunga abantu bezimbabwe. Bebazisa ukuthunga athi kuphela ukuhlungu bazisa ukuthunga bebulala abantu bezimbabwe. Kambe yena khulumende bandla nxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga. Kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kujikela izipayisi kamkhola.
Ukulimala abantwana besikolo ngemva kokubhewuka kwekhombi ibalekela amapholisa kade zama ukuyibhontshisa ngameva ensimbi ama-spikes eHarare lamhlanje.
Se lamalunga eqembu lembube ele insingizi zibhongazi khonapha eMelika lawa majahake bakhonapha kuma-studios ethu lamhlanje.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Oke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kusikhundla sokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo engaphansi komanyano we-Alliance for the People's Agenda i-APA. Umoyo uthi akavumelani lombono wokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo ngoba ungasoze usebenze. Kubika uMavis Gama.
Umoyo utsho lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba okuziveza kuZulu owenzelwe eMicklis Hotel. Uchaza ukuba kungani engasekela umcabango wokumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kungakho engasoze aba yingxenye yawo.
Nxa ungaba lamanzi, kungaba le petrol, ungakuhlanganisa, nxa uqalisa ipetrol nyakwanisa ukuyifaka emotening drive. Amanzi nxa engamanzi alungileyo ayanathwa. Kodwa ingahlanganisa lezo zinto, ngiyasala ngile nto. Ina esithi volume kuyabe sokusenze ngani ngilento enkulu ngoba sengihlanganisela amanzi lepetrol. Kodwa ke into emele ngiyinanzelele ukuthi lokho esengihlanganisela ngisakwanisa ukunatha sesiwo manzi sangamanzi ahlangane lepetrol. Ipetrol yane mbe ngiyakwanisa ukuyifaka emotening drive lokho engihlanganisela kusasebenzi futhi.
Ekhuthaza uZulu ukuba awuhluzisise lo manyano ukuba ujongene hathi kulandela nje.
I-objective iqakathekile ukuthi babe le clarity ukumanyana kwabo bafuna ukwenzani. Babuzeni ukuthi bamanyana befuna ukwenzani ngaphandle kokunikana imisebenzi kuphela.
Uqhubeka ethi uMongameli Mgabe kumele yasuke embusweni ngoba eseyidlalile eyakhe indima adedele abanjengaye.
Yena seqedile okwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezijiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesipha.
Omunye wabakade bekulo mkhosi ongomunye wabalwa impi yenkululeko ngumnumzana Max Mkandla. Umkandla ozevelela kobulawayo utshengise ukulijabulela inyathelo elithethwe ngumoyo.
Okwami kuphela sengukhalele ukuthi uzona inhlanganiso zonke ezamaphathi akhona ngabe zizimele. Kodwa ke umkhokheli ongadingela ukuhlalelwa phansi emadali ukuthi khona uyakhethwa usikhethiwe esibayeni sezinikele ukuthi khona bakithi ngingaphathisa kuloko asikwamukele nini ukuze isizwe lesi eseZimbabwe sibuyele ekuzweni baso.
Umnumzana Luka Ncube ovele ewange eMathebeleland North laye uthi liyemukeleka lelinyathelo likaMoyo.
Indaba ezengu Dr. Moyo indaba enhle kakhulu yamukeleka nxa sikhangele ukuthi ilizwe lethu belisengamanga kuhle ensukwini kumbe ngathi eminyakeni yonke ebesiyiphila. Ikuthi abantu beZimbabwe sebediniwe abasela khangelelo elihle, so nxa kubuya umqondo onjengalowo ngibona umqondo ojabulisayo.
Umnumzana Love Mofuyana ozalwa emaphandeni eKezi ehlala eGoli okwamanje uthi liyancomeka lelinyathelo lithethwe ngumoyo.
For the first time kuba lo muntu ozifaka phambili kusobala ukuthi ulolwazi ngezomnotho welizwe, ulolwazi njalo lokuthi abambanise abantu ababumbanise babe bamanyane babe banye.
UDr. Nkosana Moyo wachiya isikhundla sokuba ngumphathintambo kuhulumende kamongameli Robert Mugabe ngomnyaka 2001 ngoba wayengavumelani lendlela kwakumele aqhube ngayo umsebenzi wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kule kombi ebhewukileyo ivalekela amapholisa ekade ezama ukuyimpontshisa ngameva ensimbi yama-spikes eHarare namuhla kwalimala abantwana besikolo. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe obesacwayisisa ngalolu daba. Ukusetshenziswa kwama-spikes yindaba esihluphile kakhulu elizweni esike yahluzwa ngitsho lasedale lephalamende lapho umkhokheli wamapholisa umnumzana Augustine Chiwuri atshele khona idale ukuthi basebenzisa ameva la njengendlela yokuzivikela kubatshayeli abazama ukubagxoba bebalekela ama-road blocks. Olwela amalungelo oluntu umnumzana OK Machisa wakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ephikisa lumkhuba. Sixoxe lomeli wenkayi South edalele ephalamende umnumzana Abednego Bebe.
Okukhathaza kakhulu ngodaba lamaspice ukuthi-ke uzafica ukuthi ama-ministers ezanu ayazama ukuthi athole indlela yokuthi akubeke engani yinto engakho eyenzakala ebantwini beZimbabwe. Kodwa-ke okusalayo ukuthi amapolisa bazwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe, bebazwisa ubuhlungu hathi kuphela ubuhlungu, babazwisa ubuhlungu bebulala abantu beZimbabwe. Kambe yena hulumende bani lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga? Kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwa ezimoteni lapha kujikela izipayisi kangikholwa. Ungakhangela uhulumende uvele useswele, seswele lapha angabamba khona. Ayisiyo la maspayisi kuphela, uhulumende sedinga imali emgwaqweni, kuthiwa amapolisa nxa benikwa target ukuthi kona namhla nqale kuphenduka enkambeni fanele be 2000. Amapolisa ayenza ubudlwangudlwangu nje ngoba abe egolonzwa yibo bonabo ababusayo.
Kodwa amapolisa wona athi ukusebenzisa ama-spikes lokhu yindlela yokuzivikela ngoba abatshayeli belomkhuba wokutshayisa amapolisa. Athi ngomnyaka ophelileyo kufa amapolisa amaningi edlula amatshumi amathathu egxotshwa ngabatshayeli bebalekela ama-road blocks.
Ntunga, ngesilungu khonokho okukhulunywa ngamapolisa kuthiwa khona yinto embi, abantwana bathi it's nonsense.
Umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edale lephalamende. Ukubhewuka kwalikhombi kucunule uzulu weHarare obikwa iqale ukulwisana lamapholisa kwalimala abantu abaningi. Ekulwisaneni lokhu amapholisa ajikele intuthu ehitshayo esitaladeni aseqala ukutshaya abantu mahlayana nje. Sixoxe lomunye wabahitshwe yi-tiegas umnumzana Promise Mkhwananzi oyisikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Ngikhuluma nje kuyaphithizela edolobheni laseHarare abantu balwisana lamapholisa la lokhu ephela i-tiegas ebantwini.
Kwenzakalani kahle kahle, kuyini okubangele ukulwisana lokho?
Kule ngqubeva yenzima edolobheni abantu bayadidiniswa. Kuqalisa ngokuhlukumezwa okwenziwa abantu ngamapholisa esithola sikhuluma ngakho lokho.
Uzwakala ungaphefumuli kuhle, ikuhitshile lawo itiyegasi.
ingihitshile iloku ingihitshi ithiye gadi lapha kuNelson Mandela lapha abantu abalwisana khona lamapolisa.
Ngabantu kuphela abantukazana nje kumbe ngamavenda wodwa kumbe kuxubene nje?
Sekudibene labantu, sekuhlangene wonke umuntu usethonukile bayalwisa abantu lamapolisa la alwisa luthuli kuNelson Mandela lapha.
Akula yini ababotshiweyo?
Asikakwazi ke khathesi vela kukhangeleki ngoba bayagijima bagcina indawo bagijimisayo lamapolisa. Sizakwazi lethi ukuthi kuhamba njani.
Sibonile njalo namhlanje amapolisa ejikela amaspikes ethiya enye ikhombi ebithwele abantwana besikolo balimala. Ngokunye kwezinto ezicaphula abantu yini lokho?
Ye, yikho kucaphula abantu, abantu batshelukile idolobha lonke laleHarare leli kunzima.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisiphathamandla senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Umongameli Robert Mugabe uthi uselahlekelwe ngumngane wakhe wokugcina emhlobulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ngemva komngcwabo okamongameli wesibili weBotswana uSekhetumile Masire duze leGaborone lamhlanje. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umongameli Mugabe okhanye ebunile njalo ekhuluma kancane kancane uthe olokudana ulahlekelwa umngane wakhe omkhulu uSekhetumile Masire.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all.
Silahlekelwe sonke, hayi khona iBotswana kuphela, kodwa sonke. Ngizwa ngilokudana enhliziyweni ngoba kuyo yonke inkokheli esadake uSekhetumile Masire waye ngumngane wami.
Umgabe ufike ngemva kwabahlonitshwa bonke ehamba kancane kancane wasukuyinhlala yenza ngenxa yeminyaka esihambile. Ngesikhathi kumele akhulume umgabe kazangenelise ukugada estejini kodwa basondeze imitshina yokukhuluma lapho akade ehleli khona. Ngemva komngcwabo umsakazi weBotswana Television utshengise umongameli Mugabe ehlengezela inyembezi ekhala ngokuthi uselahlekelwe ngokufa kukaMasire. Umunye weZimbabwe obe ekule imfa uthi umgabe utshengise elinye icele abantu abangalicabangeliyo.
Umuzanga njoba nje simazi ukuthi nxa esekhaya ulokuthinga ulokuzonda kuma ekhuluma particularly indaba zeAmerica laseUK namhle benganjalo ubebuye lapha nje ukuthi ezokhalela umngane wakhe, ezokhalela indoda ayasebenzela for a long time.
Kodwa uthi kazwisisi ukuthi kungani umgabe ubekhanqwe liqula labaphathi ntambo abayisikalo uthiyaka lolunye ukuza emfeni ngesikhathi iZimbabwe ikhala ngokuthi kayela mali.
Bekumangalisa nje ukuthi ukhethe umongabela umgabe ukhethe ukuthi eze ngapha eZimbabwe lama ministers angu-9 ngesikhathi thina sithi lizwe leZimbabwe la mali ukuthi South Africa balethe u-deputy president uCyril Ramaphosa lo former president Thabo Mbeki kuphela. And that ilizwe lana South Africa yilethi esithi thina umkhono mabo uqinile ukwedlula amanye amazwe e-Africa. Ambona ukuthi into ejengisa ukuthi umongameli Mugabe konke lawa mesa zakhe ukuthi bayazwisisa ukuthi abantu bayadubeka ekhaya.
Abahlonitshwa abangenele lo mngcwabo bakhoqela ababengomongameli beNamibia uSam Nujoma, uHifikepunye Pohamba wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki, uNkosi Letsi wesithathu weLesotho kanye lomsekeli kamongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. UMasire ubhubhe ngolwesine oludluleyo eleminyaka yamathuma esishiyagalolunye lanye i-91 ngemva kokudikela phansi ethenga emavinkilini. Wayengumongameli weBotswana kusukela ngomnyaka ka-1980 kusiya ngo-1998. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSavron kweleBotswana.
Ku
ku-Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwe emhlanganweni ocubungula ukuvinjwa kokumemetheka kwegciwane lengculaza oqhutshelwa khona apha eMelika ongenwe la izizalwane zeZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ukwethulwa kwebandla elitsha elikhokhelwa ngowaye ngumphathintambo wezokuthengiselana lamafektali umnumzana Nkosana Moyo lembiko kantombazana usakhulayo unkosazana Fatsayi Mahere othi yena uzancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ezimele sekudale inkulumo kwezembusazwe. Abanye bathi ukuncintisa umuntu engelabandla akusizi, njalo abanye ngabathi akusela sikhathi sokukhankasa njengoba ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda endawonye lentatheli izindaba umnumzana Mxolisi Ncube onguye osungula lingxoxo.
Inkinga enkulu kakhulu ngicabangela ukuthi abantu beZimbabwe sebaba ngabantu abaselinde kakhulu baze bakhathala, akusela muntu othemba omunye ukuthi angamkhokhela. Kungakho ngulo lalowo sebona ngani kungaba ngcono nqa yena engazenzela, kukanti sonke sibaningi sinje silendlela zethu esicabanga ukuthi le ingasebenza le mhlawumbe lelo owehlulekeka lapha. Kodwa okukhulu kakhulu yikuthi asisathembani, singathembani sinjalo sesathatha ezombangazwe sazenza into yokwenza imali, ukuthi ngoba kukhanya umhlaba wonke ukhangelele ukuthi kuzayenzakalani eZimbabwe nxa phuma uhulumende lo okhona. Wonke umuntu sefunda ngeyokuqala othola leyo mali. Kukanti into esiyithembisa abantu ayikho vele, thina esikufunayo kuphela khona ukuhlala ukuthi umuntu azibone sesesikhundleni. Kukanti nxa sesingena ngezokhetho kuyinto esuka futhi ihlukumeza abantu labo kumele bavote, ngoba bagcina sebengasakwazi bavotele bani ngoba abanye baqhamuka ngosuku lokhetho.
Dokotela Sibanda, wena uthini ngalokho okwenzakalayo?
Ngibone ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe ngabakazilungiseleli ukuthi imisebenzi yabo yezombuso welizwe ibe ngephumelelayo. Ukuthi khathesi sokunguJuni ngikhona abanye bengena besithi bafuna ukukhankasa kukhetho luzayo, khona kusazakala ukuthi abantu beZimbabwe baludubo olukhulu kakhulu ngokungafuni ukuntshintsha amaphathi kumbe abathandi ukubona umuntu omutsha. Ukho kwenza ukuthi uPresident Mugabe isikhathi eside kangaka lokuthi umnumzana Tsvangirai ulokhu engumkhokheli webandla lakhe ngemva kweminyaka esiphosi ibe yi-20. Ngibone ngani kutshengisa ukuthi abantu ngabakananzelela ukuthi abakhethi beZimbabwe bacabanga njani. Bonani khonokho kusibuyisele mba kakhulu. Bekufanele ngabe la amaphathi angena manje labo njalo manje ngabe asele sikhathi eyakhiwe.
Mnumzana Ncube, ukubona njani khona lokhu okwabazimeleyo ukuthi kuphathisana?
Izinto zime kahle ziselizweni engathi mina ukhetho luyahlonipheka, njalo abantu bayazi into abayifunayo iyinto eyodwa, akungeke kube lohlupho. Kodwa ngendlela esesikhona eZimbabwe siselizweni elidinga ingxazululo namhlanje, kungakho lo ukuthi umuntu avumbuluke yena esesithi hayi engumuntu ongazakaliyo futhi kwezombusazwe avumbuluke esesithi hayi mina ngimxolisa inqubo esengifuna ukuthi ngikhethwe. Ukhetha ngenxa yokuthi sokutheni bekutheni ukuthi mhlawumbe ulinde uqale ungene laba abavele bekhona besazakala, ngoba thina kathesi ingxazululo esiyibona ikhona ukuthi kukhitshe uhulumende lo okhona, ngoba indlela asebenza ngayo indlela embi kakhulu. Kungakho nxa wena usuvumbuluka unguzibani bani kungela bandla ohamba lalo usithi wena suzimela wedwa, angiboni mina kuyinto esiphathisayo. Kukanti ungathi uyakhangela futhi njalo khona ngokhetho leZimbabwe, ngembali yokhetho leZimbabwe kukalutshwana ukuthi umuntu ofika azimele yedwa afike athole amavoti athile. Kukalutshwana kakhulu, singabala maybe uMagret Longo kudala lelo Jonathan Moyo laye okwenze ngenxa yokuthi ube sekela le bandla le-NDC eliyeke ukuthi maybe lingene ekhethweni ngaleso sikhathi yena ekampeni.
Dokotela Sibanda, siyabona ukubana bakhona abanye ababevotelwa ngabantu abaningi kakhulu ngesikhathi sokhetho bekumabandla atshiyeneyo abafana labo Gwisayi, kodwa kuthi nxa esexotshiwe ebandleni azimele abesevotelwa yingcosana nje yabantu. Kutshengisani lokhu ukuthi abantu bavotela amabandla kumba abantu?
kutshengisa lomnodubo kubuhlungu-ke kodwa ukuthi kutshengisa udubo lolo ukuthi abantu bezimbabwe abakwazi ukuvotela inhlelo njalo ukuvotela umuntu lezenzo zakhe nalokhu abe esithi ukumelele bavotela amabandla nje kuphela kodwa kusuka kutshengisa ukuthi abantu bezimbabwe balema-experiences ukuze singathi bajwayele ukuthi ezombusazwe zinto enzima angeke zenziwe ngumuntu oyedwa bonani kusukele kuthini izimbabwe yavela empini ithe ivela empini kwazenzakala into ezifana legugurawundi ezenza ukuthi abantu besibe kakhulu bathemba ukuthi hhayi ezombusazwe zenziwa nje kuphela ngamabandla amakhulu ngibona khonokho kuyinto akusinto enhle kwinto ukuthi kufanele siyilwise ngemva kwakhonokho ngibona engani nxa sikhuluma ngabameli bephalamende ngibona engani lapho kofanele siqale khona ukuthi nxa bekhona abazimeleleyo kabazame ukufuqwa kumbe basizwe ukwenzela ukuthi abantu bezimbabwe baze bazi ukuthi hhayi okuqakathekileyo yokuthi umuntu ukhuluma njani njalo iy'nhlelo zakhe zimi njani kasoze senelise ukuthi sivumbuluke njengelilanga sesikhethe uprezidenti ongekho ephathini.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethe ecubungula ezombusazwe obekhuluma le Studio 7 esebhilitane ubexoxa endawonye lomnumzana Mxolisi Ncube yena obeseJohannesburg kwele South Africa.
Ke sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
U-ambassador Deborah Aramalak omele ilizwe leMelika kwele Uganda uthi udaba lweziphepheli soludlulisa amalawulo elizweni leli. UMalak utshele umhlangano obizwa ngokuthi i-Uganda Solidarity Summit on Refugees ukuthi kunengi okumele kwenziwe ukwenzela ukunqabela udubo lolu. Uthe lokhu kugoqela ukuhlolisisa inswelo zeziphepheli lokumele kwenziwa ngabantu be-Uganda abahlala leziphepheli lezi. Okunye njalo uthe kumele kulungiswe udaba lweziphepheli kwele South Sudan lapho kulabantu abaningi okumangalisayo abasuka kulelo lizwe ngenxa yempi yomvukela. Ukungena kwelizwe leMelika emhlanganweni lo kuveza ukuthi eleMelika lifuna ukuthi amazwe wonke alandele isiqondiso zesinqumo sokunakekela iziphepheli esibizwa ngokuthi 2016 New York Declaration for Refugees and Immigrants. Isinqumo lesi sikubeka sobala ukuthi akumelanga kukhahlanyezwe iziphepheli emhlabeni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe ilizwe leMelika selifake imali efika izigidi ezilikhulu lamajumi amahlanu lane zamadola $154 million kwele Uganda ukwenzela ukuncedisa ukuphatha ngemfanelo iziphepheli kulelo lizwe. Imali le ikoqela izigidi ezedlula amajumi amahlanu lasikhombisa $54.7 million esanda kunikwa ele Uganda nguhulumende kamongameli Donald Trump. UTrump uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuncedisa iziphepheli emazweni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe eleMelika lizadinga enye njalo imali yokunceda iziphepheli kwele Uganda lakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi zihlale ngemfanelo.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi Ntunga lamhlanje ke sethekelelwe kuma studios ngamadoda eqembu lomculo elisingizi elisekwethekeleleni lapha kweMelika elinquswe nguhulumende phansi kohlelo lokunanza umsebenzi wakhe wabomongameli wakuleli uJF Kennedy. Siyalamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Yezi ponga zikhona pa insingizi lamhlanje lizakhumbula liqembwe lamajaha amathathu kwamanje uVusa Mkhaya, uDumisani Ramadu Moyo, Lo Blessings Ngqo Nkomo. Majaha kithi belu njani uhambo lokuza ngapha?
Hayi, sihambe kuhle kakhulu uma ngomude kodwa sihambe kuhle.
Hayi, kuyabongeka. Nxa lethi sethekelelwe ngabaculi kanje ngwenya sivama ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abalwazi kakhulu phela okuze ingoma kabasihlabelele. Angazi majakithi lingaba lizilungiselele nje lichayela abalaleli lapho ingoma elingazenelisa.
Hayi silungile.
Uramatu ke lapho ulungisa ingungu yakhe, nguye ophethe ingungu laphana. Unkomo, iqanda lelo lilani phakathi, ithiwa yini i-instrument oyiphetheyo?
Ele toyisheka.
Toyisheka.
So liqanda le ostrich ngalifaka amatshe phakathi ngizothi likhiphe sound.
Hayi yenzani likwazi amatshe hakithi.
Sabela wena. Sabela ekhaya. Sabela wena. Sabela ekhaya. Sabela wena. Sabela ekhaya. Uyavi zweka sabila wena sabeleka sabila wena sabeleka sabila wena sabeleka ya uyavi zweka ya kanso makwa kanso mikanso skuma mazwe Wemali, so wona pi.
Yeah, amaphimbo amnandi kakhulu lawo sebile. Yeah, abalaleli bengafuna ukuba kwazi ukuthi kanti vele insingizi ngobani livela ngapi?
Insingizi leqembu elasungulwa ngomnyaka ka-1987 esobukazi secondary school kobulawayo. Saqala kwi-project yesikolo ngokuya kwesikhathi sesicabanga ukuthi siqhubekele phambili sikwenze kube umsebenzi. Thina sibathathu sisebenza sonke khathesi okweminyaka engu-23. Siphuma edolobheni lakobulawayo njalo sisebenza ukucula nokujabulisa abantu emazweni wonke nje emagumbini amane omhlaba.
Uyakhumbula kudala lalingani libaningi?
Ye.
Kwahamba njani?
Sasingu-6 ekuqaleni. Abanye basebe cabanga ukuthi belandele eminye imisebenzi etshiyeneyo ngoba ukucula kufuna ukubekezela ikakhulu nxa usesekuqaliseni kunganawo kahlangane kuhle kumbe nxa ulemule. So thina sebathathu ukuthi sabekezela saqhubekela phambili ngoba kuyinto esegazini njalo kuyinto ebesifika kuna siyenze kuze kube ya
phakathi
kuze kunaphakathi.
I-performance yenu lamhlanje ntambama li-performa e-Kennedy Center kuyahamba njani kahle kahle?
Namhlanje ntambama sise-Kennedy Center e-Millennium Stage sithakazelela i-100 years JFK. Kuzabe kule qembu elivela e-Chicago abaza performa ekuqaleni then sokuperforma thina. And then ngomgqibelo sise East Street Baptist Church njalo futhi isemu umkhosi lokho kuyisemu ukuthakazelela u-JFK. Ngesonto siyabuyela futhi Kennedy Center. Lamanye amaqembu wonke avele endaweni ezitshiyeneyo. Kulamaqembu avele India, kulamaqembu avele Bulgaria, kulamaqembu avela
isikhathi sesidlongo mangoyo khona bo umkhaya asigqibeni ngoshosheloza amatshahakile.
Aguti show shaloza yelele uye ulesonda mamayo hoti estimela sivele simba uye shosholoza shosholoza ulesontaba simela sivele simba shosholoza shosholoza ulesontaba simela sivele simba
uyabalela
uyabalela zontaba Zimela sibele zimba
Awubonike kwamnandi kwanjalo esikhathiswe sibe lo mkhawu sibonge kakhulu kakhulu insingizi leyo balaleli igcibe uhlelo igama uChris Gande lilale
lo ntungamilinkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.